Матенко.
І крім зв'язав.
Крім.
І тінь. Анзі муну вема гейма. Анзі муну вема джок суам. Іна ніз софта ну дзіру па крім. Ndichi tsaka ukata cost mari ichikwana love ndakatazotenga gym. Cause ndaifida amadzose ndaifida nemacost ndachikekera magang. Andisi munhu wemagang. Andisi munhu wemamoods. Ndenge tinzwara narus pamwe nchimbobata cash pamwe nchimbobatwa ngunzu. First ndichivhara stress nchimbomaka test pamwe nchizvipa magood. Ndakatunzunya muchechi kupukunyuka every pano kudurwa madress. Andisi munhu wemagang. Jokes wang ina ndizi soft down ndudzire pa cream ndiye tsaka ukata cost mari ichikwana love ndakatazotenga gym kobe fida ma toast nda fida nema ghost achichegera ma gang asi munhu wema game that's me when I'm on the mirror bro I wanna sleep but apana jira bro and it's that e ndakafamba dzimbo dzose last week ndichi time it on my mirror ghost I want cheese asi kuda ma beer bro ndoda vaccine yekwa makandiwa bro cause makansiya pava kandipira door makansina pama kandipika tsonga safe speed slow pace I push 318 weeks no rest big seat no space I cool in the drum move with one stay east don't chase kupa nasi asi munhu wema group mumuzha mangu anoroya iri buke kupukunyuka once ndakastopa zvimahumbu andina ma drum asi munhu wema game yeah asi munhu wema jokes wangina ndizi soft andudzire pa cream ini ndichi tsvaka ukata cost mari ichikwana love ndakatazotenga gym gym cause ndaifida amadzose ndafida nemaghost achichekera magang.